Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekutoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMunangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMunangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
I've been serving the nation since the coming in of the Second Republic.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMunangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMunangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatsara edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezvehofisi yavo pakuzogadzwa kutsvauko nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMunangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Kwestion medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana kuti vice president. Havana kubata nemhosva saka vane kodzero yokuapoindwa kuti vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzvare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vamuhadhi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
Vamuhadhi vakanga varizaina voga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zviruma zvishoma vamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vamuhadhi.
Valazara Sauti vanoongorora nyaya dzezvimatongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafuza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
Va Emerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga vanga vambo vanga varimo. Vamahadhi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavamuhadhi navachiwenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti komiti yeUniversity of Zimbabwe yavapa degree iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava, asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muhwandu hwavo vajoina mamiriyoni evechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa, ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadomwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare reNational Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge darire dzinodzokorera mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godin Manguja anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava. Asi vasati vagadzwa mamboita zvowezvowe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzanonoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanopokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi, asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus semaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi, tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock, asi tazokatikamara pati taakuuya toroza kuti hazvatopera vanoita even before 10 o'clock. Saka tashaya kuti ko vaakuriga futi nekuparamende marigiro avakaita kumaelection Saka tatoka nyamara tukusamfa sambase.
Vati advocate Eric Matinenga na Maimi Niele Kumede ndio vange vachifanira kukukwiza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake. Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garipi vanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders. Parliament procedures. Zvine zvirimo kana tatosarudza tasarudza. Vauya vomanya vamwakabvisa matai asisi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mekugadzwa vamudenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba pamwe nokuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo akaita sokuenda kundufu michato nezvimwe. Kudare reSenate amai Mabel Chinomuna vakunda vaFelix Mafave CCC nemavhoti makumi mashanu 50 vamafava vachiwana mavhoti makumi maviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. Vamaiki Nyambuya vakunda amai Mark Chakabuda mushure mekuwana mavhoti makumana nemapfumbamwe 49 amai Chakabuda vakawana makumi maviri nematanhatu 26. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro munemo nyaya makanzuro akawanda munyika nasaenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo Gwanda, Vulirima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga vezano PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tine maprojects akawanda tinoda kuti tiite secouncil tichibatsirana tiri pamwe chete semacouncilor state.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire tiri kuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe sezvamunoziva takabva kutatsarudzo zvisina kufamba zvakanaka idzo dzakazopedzira vamwe vazvigadza, asi isusu savanhu vanoziva pavakavhotera zvakabuda mutsarudzo sandizvo zvakaitarisira nekuchemawo kusadhanzi neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo zvinoita zvakajeka. Tinoda tinoshuva kuti dai zvichikwanisika paite sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze ika yekutigira mutongi wakaipa uri kuitika kuZimbabwe uye izvozvo zvichabatsirawo kuti nyaya yeimmigration yavanogara uchema nyaya yemaZimbabwe anenge achiuya kuno achitsvaga kushaya kurarama idha yaperawo
shoko renyu hombe muroda kurusvitsa kunani
tanga tine shoko ranga rakananga zvikuru sei hurumende yemusouth africa mutungamiri wenyika yesouth africa vasiriho ramaposi navafikile mbalula nyango tine anc saizvo riribato hombe rinotonga rinotungamira musouth africa na kujibizana kwavo nehurumende yeZANU-PF. Saka zvinotirwadza kuti tiri kutiza nhamo kuZimbabwe yakakonzerwa neZANU-PF. Ivo nebato ravo vanotsigira zvirizvo. Saka tiri kukumbirisa kwavari tatidza makumbira uye tiramba kumbira kwavari kuti dai vambosvika pavanotora danho rekuti vaonesevo nekuti tinoziva kuti kana vakagarawo navamwe vavo pasi sezvo dziri chamwari nechamwari vakavaonesa chokwadi kuti aiwa dai vaidza kuita zvinhu zvakanaka nyika yedu yeZimbabwe yashanda iri dambudziko rokuti vanhu vanenge vachitizira musouth africa rinobva rangoperawo
kumberi chii chimwe chatingatarisira kuti muchange muchiita
tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record musouth africa iyo yatinoda kuti probably timbotonovhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe ndatichambotonogarapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu tichiri kuda kudecida kuti tione kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kuLuthuli House inova iyo yebato reANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa vari parunhare muCape Town kuSouth Africa naTabo kaNcube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tachingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzikura pamwe nekudzipisa izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri mukurwiswa kwakaitwa musha weMuweva uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi neZuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitirwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukana wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu eMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiamai Delight Ngwaru vekumusapakaruma murunhu reMashonaland West. Avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda muzvitoro zvari kudhura zvakanyanya vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
Kurita zvemafuta inda $6, inda yeshugar inda $3, inda flour inda $2.
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. Valame Chigole Dema rekugurure mudunhu remachonal and central vanoti vemabhizimisi havachada kutambira mari yemunyika anove mabond uye kunyange paine chenji vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechenji yake. Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu remashonal and east.
Ndoona mari pamwe ndoinonetsa kuvanhumamai mari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega unogona kuishaya.
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonal and central vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kana wokuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa, izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuAmerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rino, vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuAmerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri highly dollarized. Ma economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars kuita matransactions.
Mumwe anoongorora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa, akufanira kuitawo noti maybe kana re1000 kana re5000 riri one note remabhoni.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo, asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kanawo gavhuna weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu, asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achitandisa mazwi akasiyana-siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses, Gogopiri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzikamirawo bhita ravo chaivo chaivo richinzi Enoch Chisale. Vakakurira munzvimbo yeMhangura pa19zvemakore rega10 erazvo, but vakazopinda muHarare havo 2008. Gore riya, I think most Zimbabweans know kuti igore ripi. Vati ndopa wakazo pinda marari ndo ana John Lake kama mchita uniwa.
Saka mbukunzi wae mchita wana ze 15 billion. Ndipo pamuru kutawara ira.
15 billion yange ato leta hii.
Saka kumangura, kumangura mangamuru kupi. Because this time utenga mabakari sigamu yami ya pasendra ustoza.
Okay, ya mabakari ya mungunya tosiwa. Mabakari sika kwa kuru kuchebanga. Mbeni susu takakuriza Mudamba Village. Saka taito notenga wachingwa kwa bakari.
Mudamba umu saka maito ndakushigure ire.
Kana utori Mudamba utozi yoti shukure wa ito mbuenda ako patikote kumutaba kunoona.
Aditika, alright. Saka mapinda muharare matanga kuita ye muharare. Chicha kazo kusunda ye kuti iko jine jita kuona kuti uichisale wata kuona uya asiri wata imboona kudara uya iko zina haguna kiza stere.
Zitanga kudara chitale unu waki aka utanga kudara kubaku chikoro demtete pachikoro ndaito zika non tinzu we brand zeku tamba isu nakatanga kudara chandaka tanga kuti the keyboard ndeni matramu
ini makana maka chitanga muri kuchikoro izi wapereke wa iti chimanje mkomana chitanga kuta ma drama chitanga kurola ma
chitale yanga ito rindurura nisa haira mditu wandosa haida pati wapereke wangu wafunga zidezo suwa iti ita zichikoro mmoza kato mbobaru wa masa gaiwayo matrampi wayo ikarwadzi wa steri kipata asuna kubu apana kuparuta pungwa za kazi mtoroza kubatura matika kena nasi mchimu kwetezu
ndomu tewera kwese koro ndazi tako usimbira ndotondera
saka wanu wala kutambira na sei neza murubiti ya zitunombo ona mchuro wa kwaya yenyu muri naini. Mbofamba zeo kupaya paya
ino ziwa kuti mwani marizi zao kutatambira zwa njino ita mwani marizi zao kutatambira zwa njino ita endi mwani pakati ni pakati ane ngajufarira zunge shiti kati kuzongoona chitalaka ita cross-dressing cheta ano pata aywa au ya nitere biko zaka ita cross-dressing taka shiripa viri wa mwano zifarira wa mwano zifarira wa mwano zifarira batari pakati ni pakati
asile muri newe ukama wano nzwisisa anditi kuti aywa chisala haru kuita zwa haru kuita
ini ndine mtemo kuti tinga deku nzwisisa ino mpia kataro anota uku nzwisisa we get along taka nzinga zoteo tupake ukama asika zwisisa njati pati nzungu ona angu achipara
Faria msemo wake Soda andi chunga mire Mudo wake wa kanaka Waerera paka opari Chetu andi chunga mira Mwendo lepe
nanga mchinzwa kambo kanonzi ndo mutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuru yaitwa na Enoch Chisale naibva dzinenge we Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo runouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai namba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 031. Musakanga na chirongwa che live talk na 8 PM manero ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eParamende neSenate pamwe nevatevedzeri vavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri Dream Washington DC ndokusai muna Prasidis Jeremiah.
kuizika atisenda baku VOA Ndebele.